mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 6 ndira 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana mana ane gumi nevasere 418 zvichitevera kufa nezuro kwevanhu makumi matatu nevana 34. Vagari vekuchimanimani vanoti kuunganidzwa kwavakaitwa kunogona kunge kwakaisa vakawanda munjodzi yeCovid-19. Progressive Teachers Union of Zimbabwe inoti vadzidzi vakawanda vakanonoka kutanga kunyora bvunzo nezuro chipiri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana mana ane gumi nevasere 418 zvichitevera kufa nezuro kwevanhu makumi matatu nevana 34. Gumi vakafa muHarare, vasere vakafa kuManicaland, vanomwe vakafa kuBulawayo uye vatatu vakafa kuMashonaland West. Kumasvingo kwakafa vanhu vaviri sezvakaitikawo kuMashonaland West. Mashonaland East yakarasikirwa nemunhu umwe chete sezvakaita Midlands. Nezuro vanhu chiuru chine mazana matatu ane makumi matanhatu nevashanu 1365 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Mazana manomwe ane makumi manomwe nevanomwe 777 vevanhu ava ndeve muHarare. Mudunhu reHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi manomwe nevana 174. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nevatanhatu 106 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi mana nevapfumbamwe 49 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezvinomwe zvine zana nemakumi mapfumbamwe nevana 17,194. Vapora munyika vachiita zviuru gumi nechimwe zvine mazana masere ane gumi nevatatu 11,813. Zvichakadaro, apo huwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa neCovid-19 muZimbabwe huchiramba huchikwira, nyanzvi mune zveutano dzinoti Zimbabwe yakarasikirwa nenguva yekugadzirira kudzoka kwecoronavirus. Nyanzvi mune zveutano uye vachirwira kodzero dzevanhu Dr. Evans Masitara vanoti hurumende yaifanirwa kunge yakataura nevemabhizimisi, vezveutano, vashandi, vashandirwi pamwe chete neruzhinji rwevanhu mukufambiswa kunofanirwa kuitwa lockdown iyi, kuitira kuti vanhu vanzwisise uye kuti vabatsire mukuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Taedza kubata munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana, asi havana kudaira nharembozha yavo.
Macases ekorona akuwedzera, especially paholiday yatu kubva kupfuura inei. Tikaona even statistics dzazuro nedzanhasi, tinoona kuti zuro kwangu kune 564 manew cases ne4 madeaths. Zvanhasi vangu vachireporta 1365 new cases ne 34 madeaths. Saka tikuona sekuti second wave yapinda muZimbabwe zvine hacho.
No, kana tikatarisa mafambiro anga achiita zvinhu kubva zvatanga chirwere ichi, munoona sekuti Zimbabwe iri pakanaka here zvekuti ingakwanisa kucontrola chirwere ichi?
Handizofunga kuti tikuita zvinofanira kunge zvichiitwa, nekuti nguva yekugadzirira takaita sekuiwana mbijana, taifanira kunge tava pachinhano chiri nani. even pane zvinhu zvakaita sekungotesta vanhu nezvinhu zvakaita sekuwanikwa kwemaventilator muzvipatara.
Palockdown yekutanga vanhu vakaneseka zvikuru nokuti vanga vachiita havasi kupiwa rubatsiro vari mudzimba. Chichaitika pachii nokuti tongoona sekuti ndo zvimwe chete zvakaitika pokutanga?
I think nyaya yelockdown yaifanira kutanga yaitwa maconsultation nemabazi akasiyana siyana enyika, even mainformal trader nevamwe, voona kuti zvingaitwa sei kuti vanhu vabatsirike, nekuti muitiro waaita zvinhu zvavo tingati copy and paste yekungotora zvokuitwa kune dzimwe nyika vobva vazviita muZimbabwe, asi maconditions atiri kushanda mari akasiyana. Yedu economy is very informal, saka ukati vanhu vagare mudzimba musingavapi social support, munenge muchiti vanhu vacho ivavo vachadyei, vachararamei? Muonero wandichaita tichatozowana crime ichiincreasa nekuti vanhu vanenge vaomerwa vasina chokubata.
Kana mukapiwa mukana wekutaura kuhurumende kana kuti kukurukota rezveutano, chamungaribatsira nacho chii panyaya iyi?
Ndofunga kuti chekutanga mazvipatara zvofanira kukapasitetwa, zvipatara zvofanira itwa zvishande, because infrastructure yacho iripo kumaprovinsi akasiyana siyana, asi nyaya yekuti zvekushandisa zvinofanira kuvepo. Zvipatara zvese maprovincial hospital at least anofanira nemaventilator anokwanirana nemanumbers atikuexpecta. Then chepiri, vashandi vanofanira kubatwa zvakanaka muzvipatara zvacho, because nyange zvinhu zvikavepo kana vashandi vasipo, still ticharasikirwa neupenyu hwakawanda nenyaya yecovid. Then chetatu, nyaya dzelockdown dzizoda kuti dzinyatso, of course the concept is okay, but zvinhu zvichida planning yakati nemaconsultation akati kuti pawanike balance between kusaparadzira kwechirwere neeconomy, kuti ikonomiwo ishande but chirwere chikontrolewa. Ndofunga kuti at times vanoita mamuvhu anenge ari drastic, zvichiva izvo zvinongozokonzeramwe matambudziko.
Mataura zvinhu zvakati wande zvinoudza mwoyo. Dr. Mastara, munofunga nyaya yedu muZimbabwe ichapera sei?
Hameno tichitongoona nenguva, asi tine shuviro yangu ndeyekuti dei vatungamiriri vedu vawedzera hanya neupenyu hwevanhu
avo vange vari nyanzvi mune zveutano uye vachirwira kodzero dzevanhu. Dr. Evans Mastara vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hazvo dambudziko redutu mupengo remhepo nemafashanu emvura kana kuti tropical cyclone Charlene rakazorora Mozambique neZimbabwe zvisina ukasha sezvaitariswa nevamiriro ekunze. Vanhu vakawanda vanoti kunyange hazvo rwendo runo hurumende yakakurumidza kuvabvisa munjodzi, zvakabudawo pachena kuti gadziriro yacho yakanga isina kumira zvakanaka. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vadyirai mwoyo kuti tinzwe divi ravo. Mumwe mugari wekunzvimbo yengangu kuChimanimani vaPadjon Maguta vanoti kuungana kwakaita vanhu munguva yedambudziko remafashion ecyclone Charlene kunogona kunge kwakaisa vanhu vakawanda kunjodzi yokutapurirwa denda recovid-19. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Pari zvino kuChimanimani kuno mungangu matiri, zvinhu zvatoite zviri nani bichana. Mvura kubva musi wa 1, hatina kuzoramba tichigashira mvura yakawanda, iri kunayawo hayo apo neapo, asi yadzakira. Chechipiri ndechekuti tata nemazuva akati wandei, almost ma6 or so days tisina magesi. Ndiri kuona anasi magesi anenge ariko, plus network yemafoni connection yacho is improved, because pasinawo magesi network uno kuinotinetsei. Then chimwe nyaya ndeyekuti vanhu vakanga vapindwa maevacuation points, especially muno mungangu pane malocal evacuation points akanga aiswa, apart from akaiswa vanhu vakabva muno vakanga vari mumatende vakaenda kunana Mutambara Mission St. Patrick's. Vani wao wese waga pedisira uzokira kumbani. Tawe nge kuta kachimbo kekuta dutu mpengo chalini. Unenge adarika because pakanga pari kutya vanhu kunyanya musi wa 31 pakabanzi between 4 to 6 a.m. ndio panofanga jisika muno musimani mani zvinesimba saka vanhu apa vakaona kwaidzawo zviradza kuti kunze kwavhurika vanhu vakabvadzokera kudzimba.
Muri kufara here nemagariro anga akaita vanhu kunzvimbo dzavanga vaendeswa idzi kana kuti kuma evacuation points?
Kugara kwanga kwakaita vanhu vari pama evacuation points tine zvatakaonawo kuti vakanga varongawo kuti vanhu vaende ma evacuation points vakagonawo chose but mune makanga makasarira maissues to do nekuti vanhu varimo nyaya dzechikafu dzechifambiswa sei nekuti kwainaya vanhu vanga vasina pokubikira vanga vane zvokubika zvacho vamwe vanga vasina zvekudya vanga vasitorina saka ndimawo machallenges atakaona iwayo takatarisana necovid-19 vamwe vakanga vachiva vasina mamask and mamupapa neovercrowding then masanitation facilities edu matoilets akanga ari mashoma nenyaya dzecovid dziri kuenda mberi.
Asi pane zvinhu zvakaparadzwawo here kunyange zvazvo mvura nemhepo iyi zvisina kunyanyorova?
In terms of my damages kuparadzwawo nokuti mhepo zveshuwa musi wa 31 yakati wandei nemvura nedzimba shomaniniwo dzakakwatirwa marata mungangu neflea market yemungangu mumwe kwatirwa marata then maod location mune dzimbawo dzatakaonawo dzakakwatirwawo marata but madamages zvawanga asina kukura saidai hazvinhu zvakangoitikawo izvozvo.
Ko urongwa hwekudzosera vanhu kumisha yavo hwakafambawo sei?
Kufamba kwavanhu vachidzokera kudzimba vanhu vakafamba zvakanaka tina patakazova kuti wakazodzokera wakasangana dambudziko vanhu vakadzokera mudzimba dzavo nanhasi tikutarisira kuti zvinhu zvakanaka. In terms of madeath kana kushayikwa kwevanhu hapana munhu wakashayika panguva yakafamba chalini kana kukuvara tina maripoti akadaro.
Mumwe mugari wekunzvimbo yengangu kuchimanimani vapadon maguta vange vari parunhare kuchimanimani. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti vana vari kunyora bvunzo vakawanda nezuro vakanonoka kusvika kunzvimbo dzavari kunyorera bvunzo nekuda kwehurongwa hwekumbovhara nyika kwemazuva makumi matatu kana kuti National Lockdown Level 4 senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takwafira Zhou vanoti mapurisa aiva mumigwagwa inopinda mumaguta nomumadhorobha emunyika vainonotsa kufamba kwemabhazi nedzimotikari izvo zvakakonzera mitsetse mikuru yedzimotikari nemabhazi zvaive zvakatakura vanhu vaipinda mumaguta vaisanganisira vana vari kuita zvidzidzo zveordinary level neadvanced level avo vari kupedzisa kunyora bvunzo dzekupera kwegore dza2020 idzo dzakambokanganiswawo nekumbovharwa kwenyika gore rapera nekuda kwecovid-19. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri webazi redzidzo vataungana ndoro kuti tinzwe kuti izvi zvakakanganisika sei. Ngatinzwei vazhou vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri.
Wonguta receiver maripotsi kubva kuBulawayo kubva kuGweru kubva kumasingo kubva kwaMutare kubva muHarare nokuno kwakawanda maurban areas zvinoratidza kuti vana vakawanda vatadza kunge vachibata nguva dzokusvika kuti vanyore mazamanation dzichitangana 9 o'clock nokuti maroadblock anga ariko akawanda vazhinji vasva kuma-half 9 vamwe vachidzoswawo kuma-10 zvinova zvapa kuti vana vakawanda vange vachidisturbeka nokuti vanenge vafunga kuti havachakwanisi kuti vanyore. Izvi zvinongoratidza kuti hapana planning yakakwana yaiitwa nezimuseki uyezve neministry of education kuti mapurisa anga achiwanikwawo achibvumidza avo vanonyora mazamanation kuti vakurumidze kupfuura vachienda kunonyora mazamanation. Hapana urongwa hwakajeka.
Saka vana ivava vazokwanisa here kunge vachinyora bvunzo vanonoka kusvika ivavo?
Hongu vana ava vanyora asi munongoziva kuti mwana unenge atodisturbeka mupfungwa nokuti vamwe vavo vane hana nhete saka vanozonyora havo asi kuti kana vadisturbeka zvinopawo kuti zviafecte performance hapana vasina. vasina kuzonyora asi izvozvi zvinoaffectisa vana nokuti vamwe vachona vanga vatononyora vari vana vakutochema ufunga kuti havachatenderwi kuti vanyore mazamanishini saka zvinhu zvisingafaniri kunge zvichiitika nokuti zimuseki neminister of education dzinofanira kuona kuti pane transport yokuti vana vasvike nenguva kuti vanyore vakadekara uye hana dzakawa.
Imiwo sesangano repituz mune matanho amuri kutorawo here kuitira nyaya iyi igadziriswe tichiona kuti vana vachiri kutarisirwa kunyora bvunzo?
Hongu takanguri taprovider yatinoti professional advice kuministry kuti senguva yakadai transport inonetsa ngakuwanikwe angava kana mazupco anoprovidwa nehurumende anenge achitora macandidates from mapick up points achienda kuzvikoro. Saka zvino zvatinofunga kuti ndezvakaita izvi zvingapa kuti vana vakurumidze kuti vasvike kumaexam centers asi tinongoona kuti zvese zvatinopa seprofessional advice hazvikurumidzi kutorwa nehurumende nokuti havadi kuti vatore professional advice.
Tichitarisawo vadzidzisi vari kunyoresawo bvunzo pamwe naivo vana vari kunyora bvunzo, muri kuonawo here paine kudzivirirwa kubva kucovid?
Hakuna chakatijeke kuvadzidzisi. Zvinotonetsa kuti kana abatwa necovid indodha yazionera. Saka isiwo tirikutoudza varayiridzi kuti hei zimuseki siyanai nayo iyi, basa rezimuseki harisi mendetari. Varayiridzi havamanikidzwe kuti vange vachienda kunozvicheta zvezimuseki izvi nokuti zvine njodzi. Saka ministry of education nezimuseki hadzina hanya noupenyu hwevarayiridzi. Saka munhu anenge akutongobatwa necovid indodha yazionera. Vazhinji vari kutoshaika izvezvi.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takwafira Zhou vari parunare kumasvingo naJonga Kandemiri westudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Vachinyora paTwitter pavo munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti mapazi ose ehurumende anofanirwa kuve nevashandi vanoita zvikamu makumi matatu kubva muzana kunze kwezvekuchengetedzwa kwenyika, vezveutano, vezvekurima, vezvezvicherwa, vezvedzidzo nebazi ragweta guru renyika, vachiti zvekare varayiridzi vashandi vanokosha. MuChronicle, zvidimbu zvidimbu zvemutumbi wavaRoy Dikinya avo vakadonhera mumawere eimwe nzvimbo yemapopoma eVictoria Falls musi wegorebzva wakazobudiswa munzvimbo iyi nezuro. Zimlife.com rine nyaya pamusoro pemwana ane mwedzi mipfumbamwe akange akaberekwa naamai vake anonzi akarohwa akafa nemapurisa anonzi akange achidzinga vanhu parenki vachiti vaende kudzimba dzavo sezvinodiwa nemutemo wekurwisa coronavirus. Yavi nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Team Restudio Mose makadini ndidangopfunzawo zvangu kuti makotsirudziko iwaya makotsirudziko kuti munhu anodhiraivha asina license ouraya vanhu aupuwa community service asi munhu angosimudza plakadi onzi 10 manzini jero. Makotsirudziko chaivo chaizvo, nyika yekupi kweiyoyo inoitika zvinhu zvakadaro izvozvo? Zvinoshamisa chokwadi.
Apuhwa tereri restudio 7 ndiri kuno zvangu kumarondera tiri mulockdown mupeti 1 days umu tiri kufa nenzara vanhu vamwari zvinhu zvakaoma kuna mabasa tiri kungotenderera. Tanga tichikumbirawo chikumbiro chikuru kubva kuzimuseki zimuseki kubvawo masetifiketi a 2018 rika iye zvino 2021 hapana kana atauya kunotsvagwa mabasa kunge kwacho kunorambwa mari dzavo dzisiripi. Zimuseki ngaitinzwirewo tsitsi vanhu vamwari. tipeo masetiketi ngaimbounza au masetiketi pane kungoramba ichingounza ma exam tichinyora pabuda maresults tipasingatsage basa A level ne O level zvese maita basa vatereri
mangwana nakanaka pa studio 7 ndinokumhorosai mese vana mukoma Jonga namukoma Tanuka Wande. Chokutanga chandiroda kutaura pamusoro pa Monzora haasi type yekuti angatunganyika because Monzora ane makaro akanyanyisa. Chechipiri ndinoda kumhorosa vadzimai vangu vari kumberengwa anonzi Sibuyi neKorocho pamwe chete nevana. Ndikomhorosa maikuru vangu vari muMusina vanonzi Mai Prince pamwe chete nehama dzangu dzese dziri kwaMaranda. Ndatenda.
Mangwanani mangwanani akanaka Master Studio 7. Ini ndinoitwa mai mwoyo kutaura ndiri kukwekwe. Ini ndine nyaya ndishungurudza yekuti mapurisa basa remapurisa ndikufudza manonzi mupurisa wese muZimbabwe kuti vanonzi basa remupurisa nderei harisina kuchengetedza vanhu here? Zvokare mapurisa akurova vanhu kusvika pakufa kurai mwana mucheche asina chaanoziva. Zvokwadi tikutongwa nemhondi ende vasadaro mapurisa cherozogara mapurisa nemasoja anotsikirira kodzero dzedu isu vanhu macitizens emuZimbabwe hatisina rugari nekuda kwevanhu ivavo zvichiri zvecovid-19 here kana kuti zvava zvematonge venyika.
Makadiko vashamarari vestudio 7 nevana vezimbabwe, iyi nhamo yose yamunoona iyi musazoti pamunopiwa masweets mumokanga mwana mwaiya munomurambe munayo munjere nokuti zvakaitika izvozvo kazhinji sure uku vanhu vachipiwa masweets kana mavhotsi osvika. Iyo zvinhamo iyi yamunoona iyi kana mavhotsi ava kunosvika ichapera kwechinguva ichocho kuibva kwekuda kuitwa mavhoti vanhu vachapiwa masweets. Zvinhu zvoita sezvanaka zvichinzi zvanaka ndo zvichaitika izvozvo. Saka musakanga mwachazuro nehope garai muchiziva zviri nomuririro wayo haiuregi. Zvinhu izvi zviri kuitika izvi takanguri tazviona kubva kunana 2000 sure kwakare zvokuti panoti vanhu vakaita mavhoti pachangobvawo kuitwa mavhoti panotambugwa stereki kana kuda kunoitwa mavhoti zvinhu zvoita sezvagadzikana. Saka regai kukanga mwachazuro nehope muna 2023 vana vezimbabwe.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika muAmerica. Tichienda pamhepo, mavhoti ange ari pakati pokuverengwa musarudzo yemasineta maviri edunhu reGeorgia. Mavhoti anoita zvikamu 41 nezvipfumbamwe kubva muzana ange averengwa. Vese vari kuwana mavhoti akawanda vachichinjana utungamiri pese panopera kuverengwa mavhoti anobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana muGeorgia. Chizvarwa cheZimbabwe chinoongorora zvematongero enyika vasimba usore avo vari kuona mavhoti esarudzo achiverengwa kuGeorgia kwekare vanotiudza zviri kuitika.
Pari zvino election iri kunzi nenyika yasiri critical saka zvatikone zvinezvi nemavhoti akuverengwa tikona maDemocrats ariwari kufanotungamira but pari zvino ingori 30% yeGeorgia iri kuti ichiri kuverenga.
So kuona kwenyu munoona sekuti maDemocrats vane simba rakawanda here rokuti vangabudirira?
It's too early. Pari zvino panitinetsei kutaura nendaa yekuti izvo maDemocrats kwavari kutungamira kwacho ndokwanga akatariswa kuti vachatungamira vari hachinei nyaya kunzvimbo dzakabatwa nemarepublican. Saka mavhotsi wayo edzimwe nzvimbo dzakabatwa nemarepublican haasati apinda. Saka kunenge kwakutombomirira kuona kuti kana nzvimbo idzodzo dzaverengwa ma demokrati ane gari nechepapi. Nga msaka nga nga wachi state jine Georgia yuange Republican. Saka tiketa ma demokrati to be the first time I think right in 20 years ere. Pakune kikwine ma demokrati. Democratic senators.
Kana kuri kuti ma Democrats atadza kutora zvigaro izvi. Kutonga kwa Biden kuchafamba sei?
Kunenge kwakuchoda ma negotiation akawanda nema Republicans. Congress ine ma Democrats. Saka ku Congress vari neti. Chazvinoita kapa ninge vaitwa mitemo mu Congress ichapfuura neku Senate. Saka ina frame ku Senate nda Senate inga zvara ma Republican kuroga kuti zvaringe vachida va Biden zvinge zvida ma Democrats kunenge kwakuchitsvaga manje kutaurirana nekuwirirana nema senators kuitira kuti chinhu chifambe otherwise yeah panotobvita kanyaya dzichana sezvo President Biden vano maprogram avaroda kuita uko mutungamiri wema Republican wema Senate wek Senate aro kuvimbiswa kuti hai zvese zvamuri kuda kuita hazviendere mberi
avo vange vari chizvarwa vachezimbabwe chinoongororazve matongero enyika vasimba usore vari parunhare kugeorgia nestudio 7 Kake homeboy sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana mana ane gumi nevasere 418 zvichitevera kufa nezuro kwevanhu makumi matatu nevana vagari vekuchimanimani vanoti kuunganidzwa kwavakaitwa kunogona kunge kwakaisa vakawanda munjodzi yecovid-19 tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.